Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechishanu chikunguru 21 2017. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Namai mujuru pakambombiswa pasina kukongurudwa, saka manegotiators havasatoya pandiri kundiudza kuti zvavakakona nachii.
Mutungamiri weMDC vamogeni tsvangirai vanoti urongwa hwekushanda naamai Joyce Mujuru hwakona n'anga murapwa achada. Vari kudawo kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vangosana mwoyo, vanoti havasi kuzoita marali nevatsigiri vavo sezvo mashoko akasimba asingapindi muvanhu mumisangano yakadai. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vechidiki mubato ravo kuti varange vose vanoonekwa vachiita zvemhirizhonga mubato iri. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vamogeni tsvangirai vanoti kuumba mubatanidzwa naamai Joyce Mujuru avo vari kufanotungamira bato reNational People's Party kunenge kwakundikana. Asi vatsvangirai vanoti vane chido chekuti vabatanezve nevamwe vavakamboshanda navo vaWolfman Ncube navatendai Biti avo vanotungamira mapato avo zvichitevera kupatsanuka kweMDC. MuZimbabwe munofungidzirwa kuti mune mapato anodarika 63 anopikisa, uye vamwe vanoti kana pasina kubatana kwemapato akati simbei zvichanetsa kukunda bato rezano PF musarudzo dza2018. Mukusiya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 aita hurukuro navatsvangirai akatanga nekuvabvunza kuti nhaurirano dzasvika papi.
Tiri kupedzisa kutaurirana, inga ndakataura wani kuti musi wa30 July tofana kunge tapedza at least kuuya nemubatanidzwa unonzi an alliance agreement. Ndiri kutopuwa ripoti manje kune mamwe mapato akati kuti hatiri kuwirirana izvozvo, saka tichange tichianaunza iyo vhiki iri kuuya neinouya iyo kuti tirikwanisa kuudza vanhu veZimbabwe kuti izvi zvaitika, izvi ndo zviripo. Tochisiyana nenyaya dzokuswirana ichitokana sembudzi, toconcentrata on nyaya yekuprepare for election. So vanee vachidawo kufamba navamwe vanongojoinaka, vanee vasingadi vanongosara voitawo zvavanofunga kuti zvinovabatsira. Asi chatatikumbira ndechekuti ai vanhu vanga vaita muonera vamwe chete, nokuti uri wega hapana chavanobuditsa. Ndosaka takati aiwa the MDC yakamiririra the Democratic Move, ndo inofanira kubetserwa kuwedzera, handitika rather than kuti MDC igonobatsira kapati kadiki. Notoda kunobvisa mavotes from ZANU PF auye to the opposition. Ndosaka tichida vamwe kuti mapara hapana munhu anonzi uyu haugoni, saka vese huyai tibatsirane titiite chinhu chimwe chete, ndokuti ndo zvinoita kuti titore mavhoti from ZANU PF.
Vatsvangirai pane kutaurirana here navangosana mwoyo naamai Mujuru?
Handisati ndataura naangosana mwoyo. Naamai Mujuru pakambombiswa pasina kukongurudwa, saka manegotiators havasatoya pandiri kundiudza kuti zvavakakona nachii.
Vamwe vari kuti semaonero avo nekuwanda kwaita mapato ezvematongerwo enyika aya, zviri nani kuti imi muubatane nevamwe vamakamboshanda navo kare vakaita savaBiti navaWolfman Ncube nevamwewo vari kuda, nekuti nguva yekuti sarudzo dzinge dzichiitwa nekugadzirira inenge yaswedera?
Ndozvatiri kutoita izvozvo zvokuti tibatane nevamwe vakambe kuri pamwe chete. Vanhu vanokonana asi dzinotungana kasi dzinozonanzvana dzava pamvuri. Handifungi kuti ukabvunza vaBiti kana vaWolfman Ncube kuti muvabvunze kuti chamunokonana navatsvangirai policy here kana kuti personality anokuzira kuti takakona napa personality hatina kukona napa policy because my policies are kind of fara saka tine tichida kuti vanhu provide make that distinction asi mukavacheka ropara wa MDC esa
to mbotarisawo iyo nyaya yegadziriro dzesarudzo dzacho muri kufara here nemabatiro ari kuitwa basa nezeki
no zeki yaita munyama kuti hapana munhu ane confidence nezeki iye zvino nokuda kwezvinhu zvakati kuti chokutanga zeki inenge iri kuti instead kuti vave sereferee vari kuitawo savanhu vari ngodhanza vachisupporta the other team saka munoona kuti independence yavo haisi kunyatsobuda pachena for instance problem yatinayo apa inyaya yetechnical zvichiraizvo kuti vanhu vacharejistwa sei neBVR pane transparency here kana kuti accountability yokuti zvinhu zvacho zvinenge zvakabatwa nani
mutungamiri weMDC vamogen tsvangirai vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7
Direct from Washington The Voice of America
Vakafano bato chigaro chemutungamiri webato idzva rinopikisa re Alliance for People's Agenda kana kuti APA Dr. Ngosana Moyo vanoti bato ravo harisi kuzopa vatsigiri varo zvipfeko zvebato sezvo izvi zvichivaisa pamhene munyaya dzemirizhonga yezvematongerwo enyika. Dr. Moyo vanoti vo vane nzira itsva yavachashandisa mukutsvaga nayo vanhu vachavavhotera yakasiyana neiri kushandiswa nemamwe mapato yakaita sekuita misangano nevanhu vakawanda kana kuti marali. Dr. Moyo vanotiwo bato ravo harisi kuzopinda mumubatanidzwa wemapato anopikisa vachiti vane maonero akasiyana nemamwe mapato anopikisa uye mbeva zhinji hadzina mashe. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro pezviri kuitwa nebato ravo pamberi pesarudzo dzegore rinouya.
Apa isibato redu repolitics vatichaita kuti tiite contest my elections naro pagore rinouya 2018. So inini ndichange ndichiritungamirira sapresident, presidential candidate, and tichawanawo vamwe vachazoita contest maparliamentary elections under the same umbrella yeapa.
Mungatsanangura here utungamiri hweapa parizvino?
Parizvino hatisati tapedza kunyatsosarudza vatungamiri vedu. Tichakuudzai kana tanyatsopedza maprovinces ese. Toda kuti kana takuudzouya tichikuratidzai manifesto yedu tobva takuratidzai navatungamiriri vacho vokumaprovinces ese.
Iro bato renyu rati rave nehwaro here kana iyo manifesto yamuri kutaurai?
No, tiri kugadzira manifesto yedu izvozvi so. Apa dzidzo nekuipedza asi haisati yapera.
Kouyawo nyaya yemubatanidzwa wemapato anopikisa, bato renyu riri kupindawo here muurongwa uhu?
Hatisati tasvika pachinhano ichocho. Isusu tiri kuti isusu mabato amuri kutaura aya ariko akawanda nokuti zvavakamirira zvakasiyana. Isusu zvatinomirira zvatiri kutaura kuvanhu kuti tichazoita zvakasiyana nezvavo. So kuti tibatane hatizoona kuti zvinoreva chii nokuti tineta kuti vanhu vasagona kuti vanyatsoona kuti bato iri rakamirira zvakati, iri rakamirira zvakati. Semafungiro edu isusu, vanhu ngavaratidzwe vanyatsozvionera pachavo kuti kusiyana kwamabato aya akasiyana pakuita sei. Tizoitira kuti vanhu vasarudze vega kuti ratiri kuda kuti ritimirire bato nderipi.
Bato renyu richaitawo here misangano nevatsigiri uye kupawo mbatya dzebato?
Isusu tiri kuita kuti tisapa matishets anopuwa namamwe mabato nokuti kana wakatseka hembe inoratidza kuti bato rako rakasiyana nerimwe tinoona sokuti isusu tine tichipinza vanhu munjodzi dzisina nomusoro wese asi vanhu vari kuramba vachiti vari kuwada.
Konyaya yemisangano nevatsigiri venyu?
Isusu tiri kusangana navanhu asi hatisi kusangana munharaunda dzakakura navanhu vakawanda wanhu. Tiri kufamba tichisangana navanhu vashomanene kuti tinyatsotaurirana vanyatsonzwisisa kuti zvatakamirira zvii nokuti kana mukaona vanhu vanoita misangano yavanhu vakawanda wanda hapana nyaya inonyatsotaurwa kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti bato iri rakamira zvakati, rakamira zvakati. Urongwa hwedu ndohwekuti kana tichitaura nemini chero kwamunee muchigara kana tataura nemini kana muchibvumirana nesu imini munogona kunotaura nechi nemhuri dzenyu neshamwari dzenyu chero kwadzine dzichigara munogona kutora shoko redu moriendesa ikoko zvinoreva kuti hapana patisingagoni kusvika hapana patisingagoni kusvika shoko redu kana vanhu ruzhinji romuZimbabwe vatambira shoko iraro vacharitora ivo voenda naro kumhuri dzavo neshamwari dzavo
vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutungamiri webato idzva rinopikisa reapa Dr. Ngosana Moyo vachitaura vari parunare nestudio 7. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nhasi vakurudzira vechidiki veZANU PF kuti varange vamwe vavo vachawanikwa vachiita mhirizhonga vachiti ZANU PF ibato rerunyararo. VaMugabe avakwegura zvakanyanyisa vataura mashoko aya pamusangano wavaita kuLupane masikati anhasi nechinangwa chekutsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzegore rinotevera. Vakurudzirawo zvizvaro zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kuti zvidzoke kuzosimudzira upfumi hwenyika uhwo huri kuramba huchienda kumawere. Mashoko avaMugabe pamusoro pemhirizhonga aya ari kutevera kupiswa kwebhizimusi rava Elias Mudzuri vebato reMDCT muHarare nevanhu vanofungidzirwa kuti ndevezano PF. Mutungamiri Nkomo Studio 7 abata munyori anoona nezvekufambiswa kwemisangano muMDCT vaAbednego Bebe kuti tinzwe mafungiro avo pamashoko avaMugabe.
Ko akaita gokuraundi yanga isiri mhirizhonga iyoyo. Ko akaita murambatsungana yanga isiri mhirizhonga. Kuura vanhu veMDC nevanofi yanga isiri mhirizhonga iyoyo. Ko vana kana vachipedza mazvikoro vasingasenza haisi mhirizhonga iyoyo. Kana vanhu vachifa nenzara nekuti ndiye akazvitangisa kuti abata-bate zvisingabatiwe nenzira yakakwana haisi mhirizhonga iyoyo. Mhirizhonga kuti munhu omushidzira mhirizhonga. Kuti uende kuna sabhuku oti sabhuku ganyore vanhu vese vavhote veZANU haisi mhirizhonga.
Vatizve vaMugabe vanhu vese vachawanikwa vachiita mhirizhonga nezita reZANU PF vanofanirwa kubatwa nevechidiki vebato iri vava rakashe vava rove vasaita zvekumirira mapurisa. Hakuzi kukurudzira mhirizhonga here uku kuri kuitwa nemutungamiri wenyika?
Munhu wavatuma iwo handi ndiye anenge avatuma kana achiita mhirizhonga handi anenge avatuma kana achiti iye vanhu ngavarohwe ko mapurisa anenge aenda kupi handi mapurisa ibasa ravo kuti vabate vanhu ko kana vachirambidza vanhu kuti vasunge vanhu nekuti ava munhu uyu handeweMDC kana kuti kana uyu ndeezanu weMDC ngaasunge wezanu ngaasasunge haisi mhirizhonga anongotaura zvake munhu mukuru.
Vakurudzirazve vana veZimbabwe vari kune dzimwe nyika kuti vadzoke kuZimbabwe kuzovhura mabhizinesi. Muri kuzvionawo seizvi?
Hauzoti vanhu ngavadzoke kuzovhura mabhizinesi. Unotozvibvunza kuti ko vakabva sei panapa? Handi vakabva vesitiza iyoyo vabvundisira vanhu votiza vobva kuti zvidzokai muzovhura mabhizinesi. Vanhu havatendi ka bhizinesi nderekuti kana munhu achivhura bhizinesi anenge achiziva kuti mutemo uri kumudzivirira kuti asashungurudzwe asi iwewe ndiwe uri kushunguruza vanhu vacho usingatevere mutemo.
VaAbednego Bebe ndo munyori anoona nezvekufambiswa kwemisangano yezvematongerwo enyika mubato reMDCT vanga vari parunare namutungamiri Nkomo weStudio 7. Tichiri kumateveleland, mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vasangana nhasi neutungamiri hwebato ravo muBulawayo vachizeya zviri kuitika munyika pamwe nekugadzirira zvinofanirwa kuitwa pamberi pesarudzo. Mumwe wechidiki anorwira kodzero dzevanhu Vimba Ishe Musvaburi azivisa nhasi kuti achange achikwikwidza akazvimirira oga musarudzo dzekutsvaga mumiriri weBulawayo South mudare reparamende gore rinouya. Pari zvino Bulawayo South iri kumirirwa navaEddie Cross veMDCT. Makateerera kune pfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa-919 AM, pa-4930 kana pa-6065 ne-15460 kHz pa-shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kundengendeka kwepasi kune uremu we 6.7 magnitude kwauraya vanhu vangangosvika vaviri uye kukuwadza vanodarika zana pachitsuwa checos chiri kuGreece nhasi mangwanani. Vakuru muhurumende yeGreece vanoti vashanyi vaviri vafa vanobva kuTurkey neSweden asi havana kutaura mazita avo. Rimwe bazi rehurumende yePalestine rati zvizvarwa zvitatu zvePalestine zvafa nhasi mukurwisana kwezvizvarwa zvemunyika iyi nemauto ekuIsrael. Bazi iri rati mumwe chete wevanhu afa apfurwa akafa mumusha weRas Al-Mud, kunyange hazvo risina kutaura kuti aridza pfuti ine bara rauraya munhu uyu ndiani. Vamwe vagari vemuchinoi vanoti havasi kufara nedanho riri kutorwa nebazi rekwa Registrar General rekuramba kubhadhara nemakadhi kana vanhu vachitora magwaro avo kubva kuhofisi iyi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vagari ava vanoti vashandi vekumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa vari kuramba kuti munhu abhadhare achishandisa kadhi risiri rake kana rehama yake. Vashandi vekumahofisi anotorwa magwaro ekufambisa ava vari kuti kana munhu asina mari haafanirwe kushandisa kadhi remumwe munhu waasina zita rechipiri rakafanana naye. Danho iri rashorwa nevagari vakawanda vachiti zvinoshamisa kuti hurumende iyo iri kukurudzira kuti vanhu vashandise makadhi ndiyozve yotuma vashandi vayo kuti varambe kubhadharisa nemakadhi. Mumwe wevarambirwa kushandisa kadhi apo vanga vachida kubhadharira mwana wehanzvadzi yavo ndiva Gladman Ndemera. VaNdemera vanoti vanoona kuramba kubhadhara nekadhi sedanho revashandi vehurumende rekuda kuti ivo vozoshandisa makadhi avo kutora mari inenge yabhadharwa nevanhu.
Ndiri kuti vakuramba maswipe cards anenge ane another surname. The reason being vanenge vachida kuti vanhu vabhadhare cash. Kana vabhadhara cash yozoswipewo nemakadzi avo nokuti mari iri kunetsa munyika. It's another way yokuti vaunganidzewo mari to liquidify mapockets avo asina cash.
Mumwe mugari wekukanyaga kumakonde amai Rudoka Mudyariwa vanoti vashamisika apo varambirwa kushandisa kadhi remurume wavo kutoresa munin'ina wavo gwaro rekufambisa. VaNdemera vanoti kushandisa kadhi remumwe munhu kubhadhara zvina basa sezvo mari ichienda kumwe chete. VaNdemera vanoti mabazi ehurumende anofanirwa kutorwa semuenzaniso uye vanopiwa mari nebhengi guru renyika kana paine zvavanenge vachida kutenga kunze kwenyika.
On the issue of government, well, handingati zvingaite any effect yakanyanya nokuti government ndoma custodians ka eningirikini RBZ. Saka that means even people swipe mari inongoenda mchi the same system. Hazvina effect yakanyanya.
Mukuru pamahofisi ekwa Registrar General muchinoi vaKelvin Maturi vabvuma kuti havasi kubvumira kuti vanhu vashandisirane makadhi pakubhadhara senzira yekuderedza chitsotsi chiri kuitika pamahofisi pavo nekuda kwekushayikwa kwemari munyika.
We can't allow vanhu vanguuya vachi. Of course, you know the situation in cash. So people are taking advantage of that. Kuti anoziva kuti vanhu vanenge vachiuya necash, but we are kuswipe. Bodoto nematautsi wokapuno. Handoripo iro rinonga mira ipapa. Uya mutombo vatora pa matautsi anenge ari apa. Vanhu vachobirwa mari ipapa nematautsi. So all those issues dzimwe dzacho dzinenge dzine ma control measures. Not kuti specifically tikurapira munhu. But anozouyawo manje vakuona kuti alright uyawo yaka. Yari kutaura kuti kwadiya mayake.
Asi pavabvunzwa kuti mutemo wehurumende here kana kuti vari kutevedzera zvinyorwa zvebazi ravo, vamature vadzamba-dzamba vachiti havazive sezvo vari kutevedzera zvavakanzi vaite nevakuru vavo kuHarare. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kuna Registrar General vatobaiwa mudede panyaya iyi. Vanhu vari kutadza kuwana mari dzavo kumabhanga sezvo mabhanga ari kuti haana mari yekupa vanhu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Vagari vemugweru vanoti havasi kufara nezviri kuitwa nekanzuro yavo. Iyo vanoti haisi kuita basa rave nemazvo uye kutambisa mari nekutenga zvinhu zvisina basa panguva iyo zvinhu zvakaoma munyika. Tanonoka Wande weStudio 7 anotipa nyaya iyi.
Sangano rinomirira vagari veBerry Residence Forum rinoti vanhu havasi kufara nevanhu vakasarudza kuti vavamirire semakanzura eguta ravo. Vanoti zvekanzuru nemunyori weguta vari kutambisa mari uye havasi kuita mabasa avo nechidangwa chokugadzirisa zvinotambudza vanhu muguta iri. Mutungamiri wesangano iri vaCharles Mazorodze vanoti vanhu vavakasarudza vape kuita mabasa evanhu vasina kuvavhotera uye vari kungobvuma kutambiswa kwemari asi zvinhu zvisina kugadziriswa zvakanaka muguta ravo.
Pane nyaya dzakati kuti dzatinogonetsana navo. Nyaya yekutanga ndemarets avo akanyanyisa kukwira zvakanyanyanyanya. Munharaunda dzatinogara tinoona vanhu vachinzwa bhadhari 180 to $100 bill pamwedzi woga woga. Zvakare tirikuona kuti makanzura atakasarudza sevagari kuti vatimiririre zvido zvedu vari kuenda kukanzura vachanomiririre zvido zvedu vakuitawo zvido zvemamaneja zvekanzura.
Meya weGweru vaCharles Chikozho vanoramba zvese zviri kutaurwa neGweru Residence Forum vachiti vanhu ava havazivi zviri kuitika nokuti havauyi kumusangano. VaChikozho vanoti kunyangwe havo vanhu nemakambani muGweru vane chikwereti chinopfuura mamiriyoni makumi mashanu emadhora yavasati vabhadhara kukanzuru, ivo nevamwe vavo vari kuita basa ravo zvakanaka.
Handiti vanhu vanomirirwa nemakanzura ende
Munyori weguta reGweru amai Elizabeth Gwatipedza vari kurambawo mhosva dzese dzavari kupomerwa vachiti hapana chavari kuita chisiri mugwara nebasa ravo. Vanotiwo deno veGweru Residence Forum vaiuya kumisangano inosheredzerwa vaiona kuti vanhu vari kufara nezviri kuitwa mukanzuru. Sachigaro wekomiti inoona nezvemari amai Catherine Mondiwa vanoti komiti yavo haizofa yamboremedza vanhu nokushandisa mari pazvinhu zvisingabatsiri vanhu vemigweru. Kanzuru yeGweru yagara iri pakati pemakakatanwa mushure mokubviswa pabasa kwevaimbove meya vaHamutendi Kombai. Muna kukadzi gore rino, gurukota rezvematunhu vaSevia Kasukuwere vakadzinga vaKombai vakadzora pabasa mamwe makanzura gumi avo vakanga vambomiswa basa mugore ra2015. Kubva ipapo, zvinhu hazvisati zvanyatsomira zvakanaka. VaChikozho avo vakapinzwa pachinzvimbo mushure mokudzingwa kwaKombai vanoti pane makanzura maviri chete vasina kudzoka kubasa. Nyaya iyi ichiri kumataro edzimosva. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.
Yashika nguva yekuti tichienda kuna Marvelous Mhlanganya weStudio 7 achitudza zviri paFacebook neWhatsApp.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yeVOA Shona. Tangati nehurukuro naComic Pasta, Gonyet naMaititi tichitarisa mabasa ari kuitwa nevanoita zvemitambo.
Comedy muZimbabwe inoparwa zvisingaiti. Vanhu vanoparira nyambo, vanoparira kuti vambowana chinovasekesawo. Ndiri kuona kunge ndikaenda kune vanhu vanondifarira kuepoeti ndokune vanhu vanonyanyondichigira kwazvo. Ndikakambina ikoko gore riro rikuuya RTK.
And also my forthcoming album is coming out very soon. Ndakatanga kutoimba kudara when I was just 16. But my songs are imboridzwa. So people really don't know kuti ndini munhu wacho because then in the chance of direct feminist us. Zuva richibuda richinyura makatende kache.
Kana musati mafarira Facebook page yedu yeVOA Shona, endai paFacebook motsvaga pakanzi VOA Shona, modzvanya pakanzi like. Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Munhau dzedu dzemitambo. Chikwata chemaWarriors chasangana nedambudziko guru apo chatarisana nemutambo mukuru weAfrica Nations Championships neBrave Warriors yekuNamibia. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
MaWarriors achange asina captain wavo Ocean Mushure uyo akakuvara pamwe chete na talent chawapiwa uyo aenda ku South Africa kunobatana nechikwata chake chitsva cheBaroka mumutambo wavo weAfrica Nations Championships ne Namibia. Zimbabwe inofarira kukunda mumutambo uyu kuti ienderere mberi nemakwikwi aya. Pamusoro pezvo Gerald Takwara uyo aibheba moto kumakundano ekosapa Castle Cup haasi kutamba zvekare sezvo asati asimba kubva mukurwara kwake uko kwakatanga apo chikwata chemaWarriors ichi chaive muvhinduku mumutambo wavo wesvondo rapera. Asi maneja wamaWarriors vaWellington Mpandare vanoti mushure mekunge vatarisa zvikwata zvese zviri muPremier Soccer League vanoedza vatambi vakaita saHonest Moyo weHighlanders, Denver Mukamba weDynamos, Devon Chafa weCapes United naLeroy Mavunga weYada. Avo vaMpandare vanoti vari kutsiva vatambi vabuda muchikwata ichi. VaMpandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi ava vachatamba zvinodadisa pamutambo nema Brave Warriors.
Tinovimba kuti ava kupana vatashedza vachamirira nyika sezvo varivo vaonekwa kuti vari kutambawo zviri nani. Pane vamwe vari kutambawo vanogona kunga vakaenzana navo, but kutarisa kuti ava vachamirira nyika vanofanira kuziva kuti kusarudzwa kwavo kunoreva zvakakosha chaizvo panyika, saka tikutarisa kuti vachatiitira zvakanaka panyika.
Pari zvino Namibia iri kutungamira 1-0 mushure mekukunda kwavakaita svondo rapera. Asi mumwe muteveri wemaWarriors vaWilliam Mahoko vanoti muNational Sports Stadium maBrave Warriors haapone.
Izvi tiri pamusha pedu, ende paNational Sports Stadium so far hapasati pambo tine clean sheet. Harisi kudyiwa paNational Sports Stadium, saka tiri kutarisira kuti isusu tinohwina.
Pamusoro pevatambi vatsva ava, maWarriors ane vamwe vatambi zvekare vakaita saAbbas Amidu weCapes United, Emmanuel Mandiranga weDynamos pamwe naPrince Dube weHighlanders, avo vane mbiri yekukanda zvibodzwa mumambure. Vakakunda sezviri kutarisirwa, maWarriors anosangana nechikwata chichakunda pane mumwe mutambo uyo uriko pakati peLesotho neComoros. Comoros iri kutungamira 2-0 kubva mumutambo wavo wekutanga. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitika munyaya dzezvematongerwo enyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri weMDC vaMorgan Tsvangirai vanoti urongwa hwekushanda naamai Joyce Mujuru wakona n'anga murapwa achida. Vari kudawo kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vangosana mwoyo, vanoti havasi kuzoita marali nevatsigiri vavo sezvo mashoko akasimba asingapinde muvanhu misangano yakadai. Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanoudza vechidiki mubato ravo kuti varange vose vanoonekwa vachiita zvemhirizhonga mubato iri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voashona.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC, ndokusiyamina ntungamiri nkomo.
Thank you.